Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu, kurume 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikumbiro chedu kudarika chiri chekuti mutemo uyu wakaita kuti constitution ichinjiwe inova amendments act number 2 usi weparutivi nokuti maitirwa wakaitwa hausi kuenderana nezvinofamba ngezvichiitiwa maringe nemaprocedures akaiswa mubumbiro redu remutemo reconstitution.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court ratanga kunzwa nyaya dzakakwidzwa kumatare dzine chekuita nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kana kuti Constitutional Amendment number 2. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Thokozani Kupe vokurudzira mapato anopikisa kuti abatane. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kutaura nhasi zvakadzama pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika yavo uye nezviri kuitika kuUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nhasi razivisa kuti richabva mutongo waro panguva yarisina kutara panyaya yakakwidzwa kudare iri nemumiririri wedziva rasekwa mudare reparamende vaBrian Crozier neVeritas yekuti Constitutional Amendment number 2 ibviswe sezvo yakapasiswa zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vatongi vedare iri avo vange vachitungamirirwa nemutevedzeri wevatongi munyika Justice Elizabeth Gwaunza vati vachatura mutongo wavo pazuva ravasina kupa mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muVeritas Valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti vakamirira mutongo wedare nemaziso matsvuku.
Dare harinazokwanisa kupa chisungo charo nhasi. Mutongo wapfuudzirwa mberi, tingati chisungo chedare chapfuudzirwa mberi. Inonziyo pachirungu judgment ya reserve tichazomirira tichinzwe kana judgment ya red ndoka tichazodanwa nedare takudzwa kuti dare rinoti chii paimaringe nenyaya iyi. Chikumbiro chedu kudare chaa chiri chekuti mutemo uyu wakaita kuti constitution ichinjiwe inova amendments act number 2 usi weparutivi nokuti maitirwa wakaitwa hausi kuenderana nezvinofanira kunge zvichiitiwa maringe nemaprocedures akaiswa mubumbiro redu remutemo reconstitution.
Gweta ravamushoriwa vaCrozier neVeritas vatenda ibiti vaudza dare kuti mutemo uyu unofanira kuraswa nekuti paramende yakatyora bumbiro remutemo apo yakapasa bhiri iri. Vabiti vati bhiri rakapaswa neparamende rakasiyana neiro rakaburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette rakaendeswa kune veruzhinji. Vati pane zvimwe zvikamu zvainge zvisiri mubhiri rekutanga zvakawedzerwa muparamende pane chimwe chikamu checommittee stage. Semuenzaniso vati zvimwe zvange zvisiri mubhiri rekutanga inyaya yekuti mukuru wevatongi mutevedzeri wake pamwe nevatongi veConstitutional neSupreme Court vanogona kuwedzera mamwe makore mashanu pabasa kana vasvika panguva yekuenda pamujandigere. Vabiti vati izvi zviri kunze kwemutemo vachiti chikamu 328 chebumbiro remutemo chinosungira kuti chose chinoda kuvandudzwa pamutemo chinofanira kuburiswa muGovernment Gazette uye veruzhinji vanofanira kupiwa mukana wekupa pfungwa dzavo. Vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyorawo mutemo nekusaina bhiri iri vasina kuona kuti bumbiro rakatevedzwa here pakupasa bhiri iri. Asi gweta reparamende Advocate Tawanda Zhwarara vati hapana chakakanganiswa neparamende vachiti mutemo yeparamende yeStanding Rules and Orders inocherechedzwa nebumbiro uye paramende inobvumidzwa kushandura mabhiri gweta remutungamiri wenyika Advocate Tembingos Magwaliva vatiwo mutungamiri wenyika haana chaakatadza pakusaina bhiri kupaswa kweconstitution amendment number 2 act gore rapfuura pakamutsa mutauro munyika mushure mokunge mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vashandisa mutemo uyu kuwedzera makore pabasa emukuru wevatongi valok malava mushure mokusvitsa makore ekuti vaende pamujandikere gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vaudza studio 7 kuti dare rikatambira chikumbiro chevatatu ava zvinoreva kuti vamalava vanenge vavakuenda pamujandikere
izvo zvireva izvo kuti zvese zvinenge zvakaitwa kubvira bhiri iroro parakaita mutemo zvinenge zvava null and void kusanganisa nyangwe ivo vakazopinzwawo kana kuti vakaelevhetwa mumaofisa vakapinzwa nekuda kwebhiri irori saka zvive zvakureva kuti munhu kana wanga wakazowana basa nepamusoro pebhiri iroriirika zvine zvese izvozvo zvinenge zvisiri pamutemo
kunze kwenyaya yavamushoriwa vacrozia neveritas pane mamwewo masangano akaita selaw society of zimbabwe nezimrights ari kupikisa mutemo uyu muconstitutional court mune imwewo nyaya mudare nhasi dare iri ratiwo richazivisa mutongo waro panguva yarisina kutaura pachikumbiro chezimrights chekuti Constitutional Amendment No. 2 Act ibviswe sezvo pasina kutevedzwa gwara pakuumba mutemo uyu gweta rezimrights vatonderai bhatasara vaudza dare kuti mutemo uyu wakapaswa veruzhinji vasina kupiwa nguva yakakwana yekupa pfungwa dzavo asi magweta eparamende nehurumende anoti veruzhinji vakapiwa mazuva mashanu ekupa pfungwa dzavo vabhatasara vatiwo bumbiro renyika mutemo wakakosha uye paramende yaifanira kupa vanhu nguva yakareba kuti vape pfungwa dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Tokozani Kupe vakurudzira mapato anopikisa kuti abatane vachiti kusabatana kwavo ndiko kurikupa kuti ZANU-PF inderere mberi nekutadza kutungamira nyika Kudzanai Musengi anotipanya inotevera
vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhomu ulawayo nhasi muzvare kupe vati bato rezanupf riri kuramba riine masimba zvisinei nekwavati kutadza kutungamira nyika kwaro vakati izvo zviri kukonzerwa nekuti mapato anopikisa ari kuita mazvake mazvake achitadza kubatana vati bato ravo rakatora danho rekusakwikwidza musarudzo dzemabielection nekuti havasi kuda kupatsanura mavhoti uye vachataura munguva inotevera kuti vari kutsigira ani musarudzo idzi vati zvakakosha kuti mapato anopikisa neveruzhinji vanoda shanduko munyika vabatane
It is in this spirit that I'm urging the nation to rally together and to encourage each other to be active participants in national processes especially in the ongoing voter registration blitz
ndiri kukurudzira vanhu vose munyika kuti vabatane uye kukurudzirana kuti vawanikwe vachida kupinda mune zvinhu zvenyika zvakakosha zvakadai sekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota uko kuri kuitwa pari zvino chokwadi ndechekuti chero tikave nemubatanidzwa wemapato anopikisa kana kuramba tichingogunununa nezviri kuitika munyika hazvibatsiri kana tisina kunyoresa kuti tigokwanisa kuvhota
muzvare kupe vatiwo pane zvakawanda zvakatadzwa nevatungamiri vemapato anopikisa kubva zvakavambwa bato reMDC vakati zvakakosha kudzidza kubva kunhoroondo iyi vati kupatsanuka kwemapato anopikisa kune chekuita nekushaya hanya kwave kuita veruzhinji panyaya dzekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vakatsinira kuti zvakakosha kuti mapato anopikisa abatane
collectively myself included we have made mistakes it is high time we acknowledge and take note of our mistakes and use those mistakes to shape our future
isu vemapato anopikisa kusanganisira ini pachangu pane zvatakakanganisa uye yasvika nguva yekuti tibvume kuti takakanganisa uye kuti tidzidze kubva mukukanganisa uku kuti tikwanise kuronga ramangwana rakanaka
muzvare kupe vakurudzira komishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kuti ifambise sarudzo nenzira yakanaka isingaite kuti paive nemakakatanwa vakashora mirizhonga yakaitika pamisangano yebato recitizens coalition for change vachiti mapurisa anofanirwa kushanda zvakasimba kuti vari kuita izvi vatongwe nemutemo mutauriri webato reMDCT inotungamirwa nadouglas monzora vawitness dube vati vanobvuma kuti zvakakosha kuti mapato anopikisa abatane asi vati muzvare kupe ndivo mumwe vane mhosva yekukonzera kupatsanuka kwemapato anopikisa
munhu ane nhoroondo yekupatsanura opposition politics kuti zvinhu zvirambe zvisina kugadzirisikana mu opposition.
Pane runyare kuperwe kuti Mzvare Kupe vari kuda kupinda mubato re-Triple C. Taedza kunzwa kubva kune mutauriri webato iri Mzvare Fadzai Mahere, asi nharembo zvayavo yange isingadavirwe. Asi mutauriri webato re-Triple C mudunhu reBulawayo vasuiza Nchirodza vati kunyange hazvo nyaya iyi isati yasvika kudunhu ravo, ivo havawirirane nekuti Mzvare Kupe vapinde mubato iri.
Izvino izvi kuti tinzi isusu titumidze zita rekunzi CCC chikonzero ndima iKupe naana Monzora hatitendi.
Taedza kunzwa kubva kumutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa pamashoko aMzvare Kupe ekuti bato ravo riri kutadza kutungamira nyika, asi nharembo zvayavo yange isingadavirwe. Asi vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabai election muKwekwe nemusi weMugovera, mutungamiri wenyika variwo mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakati mapato anopikisana urongwa hwakajeka hwekuti nyika ibudirire, vachitiwo kutadza kutungamira kwemapato aya ndiko kwaita kuti zvinhu zvoondomoke mumadhorobha emunyika mune makanzura emapato anopikisa. Zvichakadaro, vaNelson Chamisa, mutungamiri webato reTPC, vanotarisirwa kuita musangano wekutsvaga rutsigiro rwemabai election muBulawayo nemusi weMugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Zvichakadaro, chimwe chikwata chebato reMDCT chinotungamirirwa navaDouglas Monzora chadzinga basa meya weguta reChitungwiza vaLove More Michael. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato iri vaMorgan Komichi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Bato iri rakanyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaMichael vainge vadzingwa mubato, zvakapa kuti vaMoyo vazivise kanzuru yeChitungwiza kuti vasiye basa. VaKomichi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata vaMichael.
Yes, ichokwadi mukoma Zulu kuti ndo zvaitika, but zvisinei hazvisi zvinhu zvekuti zvingatikatyamadza kana kutivhundutsa, nekuti yanga iri garoziya kuti ndo kwazviri kuenda kana kwazvinosvika. Yanga ingori nyaya yekuti tandakangomirira musi, nekuti patakasarudzwa tichivhoterwa mugore ra2018 takavhoterwa tiri mutungamiri wababa Nelson Chamisa. Ende nanhasi ndo utungamiri watinofamba nawo, ndo utungamiri watinobhiliva mauri. Uyezve ndinoda kuti ndiitende vagari vemuward 7 nemuchitungwiza avo vakanga vakandipa mandate.
Saka zvinenge zvichifamba sei panyaya yehumiriri muward 7 kana musisipo? Muchaenderera mberi here muchishanda nevagari?
Zvisinei nekuti izvi ndo zvaitika, aucontinue kuramba ndichiseva vanhu vemuward mangu, vanhu vemuchitungwiza, vanhu vakaisa chivimbo matiri kuti tishandire vanhu, nekuti nyaya haisi yeavo vari kuita musengabere zvido zvevanhu, but inyaya yekuti tinge tichiseva mainterest avanhu. Ndo zvatisharamba tichitera nekutera donzo raPresident vedu vaChamisa, nekutera musangano wedu weTCC kuti usimbarare zvakanyanya paground, nekusimbarara kwawakaita nekukura kwawakatoita zvichatifambira mune zvakanaka. Haina hangu hanzi kana kuvhunduka kana kurohwa nehana.
Sei muchidaro?
Nekuti zvatoita izvi zvakatonaka, kutosunungurwa zvakare tichanyatsoseva vanhu tichiita basa redu pasina zvimhingampinyi kana zvimhingaidzo zvevanhu vanenge vachida kuramba vachiita musengabiro wavari kuita.
Meya weChitungwiza vadzingwa basa vaLove More Michael vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi weMugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Mugovera nesvondo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vaparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika yavo, vachitarisa nyaya dzezveupfumi, kuchengetedzwa kwerunyararo munyika mavo uye utano, vachiti vari kubudirira kurwisa chirwere cheCOVID-19. VaBiden vantiwo hurumende yavo ichaenderera mberi ichitemera Russia zvirango zvakaomarara, asi vachipindura Governor Kim Reynolds vekudunhu reIowa vakasarudzwa nebato rinopikisa remaRepublicans kupa divi ravo, vati vaBiden vainge vakundikana kugadzirisa upfumi hwenyika sezvo zvinhu zviri kuramba zvichidhura. vatiwo ziri kuitwa neRussia kuUkraine munongedzo wekuti vaBiden vari kutadza kutungamira. Vatiwo havasi kufara nemadzidzisirwo ari kuitwa vana nhoroondo yenyika muzvikoro, vachiti zvimwe zvacho zvinounza kuvengana. Muguziya nezvenyaya idzi, Mavelas Mshanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita kuKansas.
Ndiona kuti President Biden wakasimudza zvinhu zvinokosha zvinosanganisira izvo zviri kuitika munyika yeUkraine, inflation, kukwira kwemutengo necoronavirus.
Takaona vachitsinhira nyaya yekuti vari kuda kuti hupfumi hweAmerica huwanikwe huchikwirira. Makapabatawo sei ipapo?
Ipapo pakandifadza chaizvo, nekuti vari kukurudzira kuti zvinhu zvigadzirwe munyika yeAmerica. Zvinokwanisa kuti mabasa anyutswe, zvinokwanisa kuti hupfumi hwenyika yeAmerica hukwirire uye husimuke, uye vanhu vanokwanisa kuwana mabasa vachishanda vachichengeta mhuri dzavo zvakanaka.
Takaonawo zvakare bato remaRepublicans richiuya richinyomba vaBiden richiti utongi hwavo hausi kunyatsoita zvakanaka muno muAmerica, uyezve ndiwo wadzorera zvinhu mumashure. Munoona sei izvi?
Ndozvakanakira utongi hwedemokrasi, pekuti munhu wese ane kodzero yekutaura pfungwa dzake nekuona kwake. Ndinoona inini maRepublicans aine zvaaitaurawo kuti nyika yeAmerica iri kudzokera kumashure, asi handifunge kuti ndinobvumirana nekuona kwakafanana neikoko, nekuti ndiri kuona matambudziko akaitika akaunzwa necoronavirus akadzotsera zvinhu zveupfumi uye nezvese zvakawanda mumashure. Saka ndinoonawo sekunge maRepublicans anenge ane zvaari kutaurawo sevanhu vachada kuzovhoterwa munguva iri kuteera yatakatarisana nayo pambera.
Takaona vachishoropodza mutungamiri wenyika vaBiden vachiti havana kunyatsosimba, uyezve mabatiro avari kuita zvinhu zviri kuitika muzvikoro haana kumira zvakanaka.
Ini ndinoshanda nezvikoro zvakasiyana zvakawanda, ndinoona kuti zvakaitwa naPresident Biden zvakanaka zvekuti vanhu vadzirirwe kubva mukati mechirwere checoronavirus chanetsa icho. Ndinonzwisisawo hangu zvinotaurwa nemaRepublicans kuti hapafaniri kupuhwaba kana kuti vanhu vakarirwe kuti vagopfeka zvakadai, asi kana paita chirwere chakafanana nepandemic, kureva kuti hachisarudziva kuti uyu muchena here, uyu mutema, uyu anobva kuimba yakapfuma here, kana kuti uyu anobva kuimba isina ba zvakakwana.
Pane zvingadzidzwa neZimbabwe here pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe ine zvakawanda zvainodzidza kubva paState of the Union speech yakataurwa naPresident Biden. Kunyanya-nyanya kuti nyika yeZimbabwe izvimiririrewo mune nyaya dzezveupfumi. MuZimbabwe mungadai muchikurudzirwa kuti tiite mafactory, mungadai muchigadzirwawo kuti tiite mawarehouse, tichigadzira zvinhu munyika yedu yeZimbabwe.
Muzvinafundo Moses Rumano vari parunare kuKansas. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti vanhu vashoma pane vaitarisirwa ndivo vakanyoresa kuvhota kekutanga mumwedzi wakukadzi. Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuvhota munharaunda dzavo kana kuti mobile voter registration chakapera nemuvhuro, uye chimwe chiri kutarisirwa kutanga muna Kubvumbi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mukuru webazi reZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Lovu vati vanhu zviuru zvitanhatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevashanu vakanyoresa kuvhota kekutanga kubva musi wa1 kukadzi kusvikira nezuro.
MuMashonaland West tave nevanhu vakati kuti varegista. Ndingangoti inini tave netotal vanhu vari kutanga kuregista tine vanhu vari kusvika 6595, varume vari 3649, vakadzi 2946.
Vanhu lovu vanoti pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu vainge vari vashoma, asi vanoti vakabatsirwa zvakanyanya nenhepfenyuro dzematunhu dzavakashandisa kushambadzira chirongwa ichi.
MuMashonaland West tiri kuona kuti pakatanga chirongwa chekunyoresa ichi zvatakangoonawo zvakaitika jikerere nyika yose, vanhu havana kuuya neuwandu hwavo. Uwandu hwevanhu hwanga wakati dererei pakatanga chirongwa ichi. for 1 February. Zvakare Zimbabwe Youth Commission iri kuita maprograms akati wandei pamaradio akasiyana siyana vachiudza vanhu nezvechirongwa ichochi. Saka izvozvo zvinoita kuti kunyangwe vanga vasina kuwana ruzivo rwakakwana pakutanga vave narwo, saka zvakuita kuti vachikwanisa kuuya neuwandu hwavo.
Vanoona nezvesarudzo mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vakuda kwashe chigumo, vanoti vanhu vakawanda vangadai vakanyoresa dai zeki isina kuita zano ndega nekuita urongwa hwayo isingabvunze vamwe vane chekuita nesarudzo munyika kusanganisira vemapati ezvematongerwo enyika. Vachiguma vanoti nzvimbo dzekunyoresa dzezek dzainge dziri shoma uye dziri kure nakure zvekuti vakawanda havana kunyoresa sezvo vaifanirwa kufamba mitinhu yakareba.
Vangadai vakaita zvakanaka dai vakanga vaita kuti chirongwa ichi chipinde pawadhi nepawadhi yega yega yemashirini.
Tauri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota kuti vakwanise kupa pfungwa dzavo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muboka rinoongorora sarudzo rakazvimiririra reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobosibhunu vanokurudzira zeki kuti ishande nevanopa zvitupa kuti zvive nyore kuti vanhu vanyorese kuvhota uye kushanda nevanoita zvekufambiswa kwemashoko. Sachigarawo rimwe boka revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vaGolden Maunganidze vanoti hurumende inofanirwa kupa maresinesi enhepfenyuro dzematunhu kuti vanhu vakawanda vasvikirwe nemashoko akakosha munyaya dzakawanda dzinosanganisira dzekuvhota nebudiriro sezvaonekwa neZEC. Panyaya yekunyoresa kuvhota kwevakaremara, vanhu lovu vanoti havana urongwa hwakasiyana sezvo vasiri panzvimbo imwe chete yavanosangana navo. Vamwe vakaremara vanoti nzvimbo dzekunyoresera kuvhota hadzisvikike nevanoshandisa mawheelchair semuenzaniso. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vana vechikoro mazana mapfumbamwe makumi masere nevatanhatu kana kuti 986 vabatwa nechirwere checovid-19 kubva musi wa15 mwedzi wapera. Pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 491 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi manomwe nevashanu. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vachingori zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 5395. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vatiza muUkraine vachienda kuupoteri uye vamwe vachienda muupoteri uye vamwe vanhu vakawanda vanonzi vari kuenderawo mberi nekuedza kutiza hondo iri munyika iyi. Russia yakatumira mauto kuUkraine nechinangwa chekuipamba zvapa kuti vanhu vatize munyika iyi vachienda kunyika dzakaita seGermany, Poland, Slovakia neRomania. Vamwe vakawanda vari kuenda muupoteri vanoti vane urongwa hwekudzokera kunyika yavo kana zvinhu zvagadzikana. Vamwe vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nechidimbu vanonzi vakatiza misha yavo asi vari muUkraine makare. Mutungamiri wechitsuwa cheZanzibar muTanzania vaHussein Mwinyi vanoti vari kubatsira zvarwa zvekuUkraine zvanga zvichishanya munyika iyi apo Russia yakatumira mauto kunopamba Ukraine. Zvizvarwa zvekuUkraine izvi zvinonzi zvave kupererwa nemari asi vaMwinyi vati vachazvibatsira kusvika zvinhu zvagadzikana kunyika kwazvo. Britain iri kutarisirwa nhasi manheru ano kudzesera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvingada kusvika kana kudarika zana zvinonzi nenyika iyi zvanga zviri muBritain zvisina magwaro anozvibvumidza kugaramo kana wokuti zvakapara mhosva dzakasiyana siyana. Bazi rezvemukati menyika muBritain reBritish Home Office rinoti pane ndege yatogadzirirwa urongwa uhu uye ichasimuka nhasi manheru kuenda kuZimbabwe. Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vanoti ivo nemagweta ari kumirira vanhu ava vanga vari mushishi kuedza kuti vanhu ava vasadzoserwa kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Academy weStudio 7 aita hurukuro navakarimanzira kuti tinzwe mamiriro akaita zvino muBritain.
Ichokwadi hakuna kumira mushe. Hurumende yemunomu yakabata zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kubvira masvondo matatu apfuura. Saka vari kutarisirwa kunzi vanodzorerwa kuZimbabwe nhasi. Pane chatati flight yakabhukwa kuti iende nhasi manheru anhasi. Tiri kuedza nepatinogona napo kuti tione kuti tingavabatsira sei kuti vasunungurwe. So far tabudirira kuti vamwe vasunungurwe tichienza nemakambi hama dzavo dziri kunze, asi kune vazhinji vachiri panjodzi yekuti vangangoendeswa nhasi nhero.
Vamakwanisa kuti vasunungurwe vangani uye zvikonzero zvipi zvaita kuti vange vachisunungurwa?
Vandinoziva pane zvino igumi nevaviri, asi ndo vandinoziva inini chete. Kune vamwe vanotogona kunge tisingazivi. Vazhinji vacho vasunungurwa chandiri kuona apa ndechekuti vanhu vanenge vane mhuri, vazhinji vane mhuri muno, vanogona kunge vane mudzimai nevana. Kwozotiwo vamwe vanenge vane nyaya dzavo dzanga dzisina kunyatsopera zvakanaka dzekupotera munomu, magweta avo akwanisa kusimudzira futi. Saka pakadero kana isati yanyatsopera, munhu anobva asunungurwa. Ngati ndo mapato maviri akwanisa kusunungurwa ivayo.
Vari kudzoserwa kumusha ava zvikonzero zvipi zvanyanya kuti vange vachidzoserwa kumusha?
Zvikonzero chikuru chatiri kuudzwa ndechekuti vazhinji vavo vanenge vari vanhu vaya vanonzi vakambopara mhosva, angava makore kana gumi apfuura kana riini. Kana munhu akangopara kachimhosva vakanga vati iwewe munhu wako hauna kukodzera kuti unge uri muno, saka taakukudzosera kumusha kwako. Ndo vazhinji vacho. Asi kune vamwewo vasina kana kamhosva kavakapara vari kudzorerwa nokuti vanga vakangogara munomu vasina nyaya yavakaendesa kuvanhu vemutemo vemunomu kuti vatsvage ugaro hwemunomu.
Zviri kukanganisa zvakadi magariro evana veZimbabwe muBritain izvo zviri kuitika izvo?
Zvinokanganisa zvikuru, nekuti mukarangarira kuti mukurarama kwatinoita munhu haungori munhu uri wega, unenge uchitori nemhuri. Chero usina kana vana kana mudzimai, asi kuti isusu tiri vanhu vatema tine mhuri, vanga vana sekuru vazukuru yetinoti extended family iya, uye unenge wakatovaka ukama nevamwe vakawanda zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vemunomu futi. Saka kuenda kwemunhu mumwe chete kunokanganisa vanhu vakawanda chaizvo veukama, matsisahwira, shamwari, vanhu vaanoseenza navo. Kunokanganisa zvinhu zvakawanda chaizvo. Kunokanganisa futi nevamwe vari kune dzimwe nyika kana vari kuZimbabwe kwacho.
Ivo vari kudzoserwa kumusha vari kupiwa here mukana wekuti vange vachirongedza zvinhu zvavo zvavanenge vaunganidza muBritain imomo?
Bese iroro ndo rimwe dambudziko ratinotori naro rokuti munhu anongonobatwa, kubatwa kwaanenge vakaita anenge akaenda achinoripota. Pane mutemo unenge uchiti unofanira kupota uchiita kunoripota. Munhu anongoenda achifunga kuti ari kuripota achidzokera kumba obva atongobatwa ipapo, obva atoendeswa kuti pensheni. Hapana mukana wokuti unonorongedza zvinhu zvako. Saka vazhinji vacho ndosaka muchizoona vamwe vachizonge vane mabhegi machangani bhegi vanenge vatopuhwa ikoko kuti pensheni, kuti angoisa zvinhu zvaainazvo ipapo padhuze dhuze nepapo. Vamwe vacho kana akaita laki anogona kuwanawo hama inomuvigira, asi kazhinji panenge pasina mukana iwoyo.
Mutauriri wesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vari parunare kuBritain naJonga Kandemire weStudio 7. Muchirongwa chedu cheDiaspora Forum na8pm chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutaura nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzingwa kuBritain uye hondo iri kuitika kuUkraine, ukowo kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ene mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti. Mrazi shakanaka vatereri ndokuse mchizwa na uze isindebele.